Misore nauza nasi, chitatu, chivavu 17, 2017. Munhu mumwe chete anofa, vaviri vakakuvara zvakaipisisa, zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pemapurisa nevatongesa zvinhu mumigwagwa kuKaroi neZuro. Vashandi veAllied Timbers kwaMutare vorara panze pemakambani avo vachiti vanoda kubhadharwa mari dzavo dzemwedzi makumi maviri vasina mihoro. Hondo yemichovha muSouth Africa yobata zvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusina kuSouth Africa uko vemichovha vemuSouth Africa vari kunetsana nevekuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.